Ah, zvinhu zvamira manyamamiri mirongo. Taimbowana magate 4 times a week. We are now getting them 2 days in 7 days. Even nezuro ndakabvakachira general hospital yedu inosevha mashunaland east yese. Ah, vauta hanzi hatina mari yedizili yekuti tise generator. Handizi dizili racho harisi kuwanika futi. Saka mamwe matheater mutheater musikame operation nekuti hakuna chi hakuna magate. Saka zvinhu zvaipa muno marondera. Kana zvaipa marondera zvinoreva kuti mashi east yese zvatoiipira.
Ko zvinhu zvakaita semamochari zvinenge zvichishanda sei kana kusina magetsi?
Ah, mamochari munoziva kuti 3 weeks ago ndakabvunza muparliament kuti nai mamochari toita sei nekuti mamochari macho hamuna chi hamuna magetsi mafiriji. Saka zvinoreva kuti vanhu vacho vari mamochari vakutongodziya hakusina anonzi mamochari chaiwo maona kwakutongoisawo munhu zvake asi haafrize toisa munhu zvake ozongotorwa chi nehama dzake. Saka zvinhu zvatiomera.
Saka kana auya anouya nguva dzipi chaizvo?
Anouya ana10 mausiku vanhu vese tavara na5 makiseni odzokera zvakare.
Iyo hurumende iri kuti kudii nenyaya ipa munombotaurawo mudare reparamenda?
Hurumende tanzi tichagadzirisa but paikati tichagadzirisa pacho zvatowesi because takapuwa inonzi ministerial statement navafortune chaasi vaivo minister weenergy vachiti ivo vari kugadzirisa because kwanga kusina mvura yakawanda kukaribhu. Saka varikugadzirisa mustage 1 but takazonzwa zvakunzi zvinhu zvose zvaawesi the situation is worse asi haisiri nyaya yemvura iyi yanyaya yekushaongeka kwehurumende yedu.